mumwe wakaremara vamenas mukuviri vanoti kunyorwa kwegwaro rinobatanidza vana vese kunoita kuti zvinodiwa nevana vakaremara zvisakosheswa munyaya yedzidzo. Vamukuviri vanoti gwaro utsva hwahutsananguri kuti varayiridzi vachadzidzisa sei vane urema hwakasiyana siyana.
Panyaya dzekuti matichas acho chaivo havana education yakanyanya kuti vanodzidzisa sei vanhu vane disability. Chakaita saindi new curriculum totoona zvekuti pakangonzi inclusive to everyone, but vane physical disability, madhesi, vari blind, we are not covered. Chai review haina zvakanyanya zvairi kutarisa kuti isusu tichaitwa zvakaita sei.
Amai Miuka Gombera vane mwana akaremara. Amai Gombera vanoti nekuda kwokuti vazhinji vane urema vanotora nguva ndefu vari pazvikoro, hurumende yaifanirwa kuratidzawo muhwaro hutsva uhwu kuti vachabatsira nekuendesa vana vakaremara vakuzvikoro pachena, sezvo vazhinji vachibva kumhuri dzinoshaya.
Inini ndinototeka tisaka kuti dai vachiti vana vane vakaremara vachinge vadzidzisa mahara, ende zvikoro zvacho zvinenge zvichidhura. Saka dzimwe nguva unenge usingakwanisi paunozoda kuti umuendese mwana wacho kuchikoro kuti abatirane nenguva, zvinenge anenge asingazobatirani nenguva.
Vachausikani avo vakaremara vanoti nguva zhinji hurumende haitereri zvichemo zvavo.
Nyangwe tikataura zvatinenge tichitaura, hatina munhu anogona kukonsida kana kutiteerera kuti tivanzwe zvatinenge tichitaura. Tinogona kunzwikwa asi vazinzwa vongozviti tichazviita, asi zvavakuzoratwa hatina kundudzo yatinozoona pamberi apo kuti zvichinge zvaitwa kuti zvaitwa.
Nyanzvi munyaya dzekudzidzisa vanhu vanorarama neurema kuZimbabwe Open University vaLin Kontlachwayo vasvitorawo zvikuru hwaro hutsva hwedzidzo. Vahlatswayo vanoti hwaro hutsva uhwu kunyange hwaiswa mune mimwe mitauro hausati hwanyorwa nemutauro wemaoko kubatsira vasinganzwi nevasingatauri. Vahlatswayo vanoti hurumende yaifanirwa kuratidza muhwaro uhwu kuti vane urema hwakasiyana siyana vanobatsirikana sei mukuwana kodzero yedzidzo.
Haina kunyanya kujeka. Yes, pane vara rekuti inclusivity riripo rakanyorwa, rinosanganisirawo kuti tinotora munhu wese kuti abatsirike or abenefite from the new curriculum. But isusu manje vedisability tobva tati kana tavaunganidza vane urema nevasina nemayouth nemadisadvantaged vulnerable groups, then what tinoita sei navo? Ndopa nenyaya yedisability papa. Pamamethodologies hapana mamethodology ari yatingati ari specific to disability. Hatina kuti maticha anoticha sei, zvinhu zvacho zvese zvingori generalized. Saka ipapo ndopa tine dambudziko nenew curriculum. Ipapo tikatarisa masyllabus ese akagadzirwa emamwe maminority language avepo, asi hatina esign language syllabus. Ipapo tine dambudziko zvakare ipapo kuti taita sei sedisability movement.
Vahlatswayo vanotiwo kunyange makore anonzi vana vatange kuchikoro anova pakati pemana nemashanu anoratidza kuti hwaro hwakanyorwa pasina pfungwa dzevanomirira vakaremara.
Kubva pakutanga paECDA right, tikatarisa zvakaita seage chai chai chai, tikunzi vana 4-5 years kupinda pakutanga chikoro. Asi unoona izvo kuti vana vanourema vamwe vanozotanga kuya kuchikoro vane 10 years or so, tinoita sei navo kana vadaro? Vazhinji vacho hakuzi kutarisira kwavo kuti vakuchikoro vane 10 years, maybe vanenge vachiatenda imwe period vachiita mamedi, vane mamedical conditions avafanira kuva vatinguva 2.
Vanomiririra vanhu vakaremara mudare resenate vanyama yavo Mashavakure vanoti kushayikwa kwezviga zvakaita sebhara remutauro wemaoko ndezvimwe zvinoita kuti zvido zvevakaremara zvisarire shure.
Nyika yanga yakatewa neinonzi National Sign Language kana National Sign Language Policy. Saka izvo zvinhu zvinhu zvaisida kuti zvakakurudzawo kugadziriswa hurumende ibatane nemamwe masangano akazvimirira atikati maseso kana kuti maNGO angabatsira kuti zvinhu zvakada zvikurumidze kugadziriswa kuita kuti kuve neNational Sign Language Policy, National Sign Language pachayo inoine zvitoo kuti iyi ndo National Sign Language yeZimbabwe.
Vamashavakure vanotiwo muhwaro hutsva uhwu hapana kujeka kuti vakaremara vachange vachiwana dzidzo sei. Vane urema vanoti kunyange hazvo pava nenguva vanyorera kuhurumende kuti vasangane negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kuti vakurukure zvinyunyuto zvavo, vanoti havasati vapiwa mukana uyu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaDokora, sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.